Izvi zvakabuda pachena mushure mekunge komiti iyi yashanyira zvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki ari pasi pemakanzuro uko vanhukadzi vakazvitakura vari kubvisiswa mari iri pakati pemadhora makumi mashanu nemashanu kusvika pamadhora makumi matatu kuitira kuti vabatsirwe. Sachigaro wekomiti iyi amai Priscilla Misiahera Mushonga vanoti havana kuona dambudziko iri muzvipatara zvehurumende asi kuti dambudziko iri riri mumakiriniki ari pasi pemakanzuro. Vanoti zviri kuitwa nemakanzuro izvi zvinotyora mutemo wakatarwa nehurumende wekuti madzimai akazvitakura arapwe pachena.
Ndeyekuti zvinopiwa madzimai kuti vadzivirire kuseta pamuviri vari kuzviona here, zviri kutengeswa here, zviri kuvashandira here, kana zvanetsa sekuti kana vakatanga kurwara nekuti vari kutora izvi vanobatsirika. Nezvekutarisa kuti mutemo wakaiswa nehurumende wekuti vakadzi vaakubara vasingabhadhari, mutemo iwoyo uchiri kuitwa here mumahosipitari nekuma.
Amai Mushonga vanoti ongororo yekomiti yavo inotaridza kuti madzimai anenge atadza kubvisa mari idzi kumakiriniki nezvipatara zviri pasi pemakanzuro vari kurambidzwa kubuda mumakiriniki aya kana kutorerwa magwaro ekuzvarwa kwevana vavanenge vasununguka.
Asi kana tikaenda kumakiriniki vanhu vari kubhadhariswa, vanhu vari kuvharirwa mumahosipitari, madzimai ari kuvharirwa mumahosipitari kana asina kubhadhara, madzimai ari kutorerwa mabirth records zvozoita kuti madzimai asawane mabirth records ekuti aone mabirth certificate.
Amai Mushonga vanotiwo komiti yavo haisi kufara nezviri kuitwa nevakuru vepaEdith Opperman Maternity Center iyo iri muMbare. Mbare musha unogara veruzhinji uye vazhinji vacho vachitambura. Amai Mushonga vanoti vakaudza madzimai ari pakiriniki iyi kuti vadzoserwe mari dzavakabhadhara sezvo Edith Opperman Maternity Center iri kubhadharisa madzimai aya mari zvisiri pamutemo.
Ndiri kuti gumbura chaizvo nokuti fanika kana pari paEdith Opperman tatotadza kana kutaura neadministration yacho ichiramba kutaura. Asi zvataona pano zvakaipisisa kukunda kumwe kwese, ende tatowana vanhu vachitobhadhara mari dzekuti vaite mabirth records. Ndatosiya ndapa instruction yekuti vanhu ngavapiwe mari dzavo nekuti havafani kunge vari kubhadhariswa nyaya dzemabirth records.
Amai Mushonga vanoti vachasvitsa kuparamende zvose zvavaona uye vachasangana negurukota rezveutano vaDavid Parinyatwa kuitira kuti vagadzirise zviri kuitika paEdith Opperman Maternity Center.
Kana taita izvozvi tiri kuita ripoti toenda nayo kuparamendi, but zvimwe zvinhu hatitombomiriri ripoti yekuparamendi, tichabva tatongotaura neminister of health kuti tione kuti ingagadzirise sei zvinhu zvakadai zviri kuitika munharaunda nekuti vanhu vari kutambudzika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revakuru vepaEdith Opperman Maternity Center. Komiti yaAmai Mushonga yashanyira zvipatara zvehurumende nemakiriniki emakanzuro emuBulawayo, Gwanda, zvisava neChivhu neHarare vaine chinangwa chekuzvionera nemaziso avo zviri kuitika. Ndakamirira Studio 7 muMbare, ndini Kiri Mudzamiri.